takaita makore akawanda titaura pamusoro pezvazvo tiri paSpeco Park tabvunza vanhu tibva tazogadzirisa zvanga zvabva kuvanhu tiisa mubumbiro saka samafungiro angu tanga tisingafaniri kunge tichivandudza bumbiro nekuti vanhu vakazvivhotera vakazvida vakazvitsarudza uyezve chechipiri mutemo uri kuda kuunzwa handioni uchibatsira nyika zvakanaka
Honorable Ziyambi, pindurai tinzwe.
Zviri kuda kuitwa kuchinja mutemo uyu wakapasa hongu asi une zvakawanda zvisina kumira zvakanaka maererano nekusarudza mutongi mukuru wedare redu mukatarisa zvinonzi Judicial Service Commission ndo inosungirwa kuita mainterview mukanotarisa composition yeJudicial Service Commission pana Deputy Chief Justice poita mujaji anosarudzwa nevamwe vake kuita Chief Magistrate kuita mukatarisa vamwe vachona varipo paya papa pakaita vakanzi pamusoro apa vanenge vachidawo nao kana vachidawo zvareva kuti havachaenda kupanewa vamwe vaya vasara uyo ari kusarudzwa uyu ndiye achazenge achivacheya wochienda wochinomuita interview wobva wamunyongosva paanozogara pachigaro iwongo wachifunga kuti hapagare hausenze zvakasununguka ndati mutemo unofanirwa kuita kuti vanhu vese vasununguke asi maitikirwa zvakaitwa apapapa vagonese mumwe wangu ari kupureza kwazvo asi handizvo kuchinja mutemo uyu kwakanakisisa
vagonese manzwa kamamiriro akaita Judicial Service Commission vaziyambi vachiti havasi kunyatsowirirana nazvo
ndofunga zvangu kuti vari kungoita zvokuda kuti vatirasike zvishomanene chekutanga ndechekuti vanhu vanenge vakasarudzwa vaka kuti vapinde muJudicial Service Commission inyanzvi panyaya dzezvemutemo mukatarisa kuti pane vatatu vachadomiwa neLaw Society of Zimbabwe kwoita vamwe vanenge vachidomiwa nemamwe masangano akaita fanika maaccounting kwoita zvakare anenge ari human resources practitioner vanhu ava vanenge vaine ruzivo rwavainarwo kutarisa zvakare kuti kana muchidaidza vanhu kuti vauye kumainterview munenge muchiita zvinhu pachiprofessional muchigona kuita muchiita basa sebasa hurumende iri kutonga vanoda kutsvaga munhu anoita zvavanoda ivo asiri munhu anenge achiratidza ruzivo nekuti kana zvakunzi asarudzwe nemunhu umwe chete anenge achiva iye purezidendi asarudza munhu iyeye kana mutemo ukanga wavandudzwa chinenge chakuzoitika ndechekuti kana akanga abvunza Judicial Service vakasapindira neJudicial Service Commission anongonzi audze senate asi senate haina masimba kana kuti yainokwanisa kushandura inongoudzwa chete woshaoti kubasa racho kuti vaudzwe mberi kuti chii nekuti hapana masimba avanenge vainawo saka chandinoona chakashata pamutemo uri kuda kuunzwa uyu ndewekuti wakupa masimba kumunhu umwe chete uyezve zvaakuita kuti zviite muchihwande muhwande nokuti zvanga zviripo zvanga zvichiitwa pachena munhu wese achiona unenge uchifanirwa kuti uratidze kuti aiwa zvawakapasa zvinoda kuti zvichiitirwe zvakare neunyanzvi neruzivo rwaunotaridza paunenge uchibvunzurudzwa uye zvakare kana makuda kutsvaga mutongi mukuru wemunyika anofanira kuva mutongi wekuti paakapedza chikoro chake akaramba achizvikwidziridza zvinova zvakanyorwa musection 165 kuti munhu kana achinge ari mutongi achiita nezvemutemo ngaaramba achidzidza zvinoitwawo kune dzimwe nyika zvinoitika pasi rose nezvinoitika panyaya dzemutemo saka zvinhu zvanga zvichibatsirwa neprocesi iripo pari zvino
vaziyambi
regai nditaure ndichiti nyaya yavagonese iri pachena yavari kuti kuhwanda nemunhu vagonese vari kuziva kuti ivo havasi kumirira vanhu vakawanda mukuru wenyika akasarudzwa nezimbabwe rese ndokwaakawana authority uyezve unodzokera kuvanhu makore mashanu ega ega kunorinyiwa mandeti kana kuti kuchinoiswa mumwe mukaenda pasection 162 yavari kutaura inotaura kuti judicial authority iri inobva kuvanhu zvichireva izvo inobva indirectly through maelected representatives ndosaka pamutemo apa dei vatotaura kuti utogadzurudzwa kuti role yesenate kana kuti yenational assembly ikwidziridzwe pakuapoindwa kwachief justice